Gas prophet has been by you.
Ndagago no chitaya waita. Ndovanda kunyararira.
Sound big thing.
Ndovofunga takafanana. Ndagago no chitaya waita. Ndovanda kunyararira. Ndovofunga takafanana.
Prophet T. Freddy. God knows what I've been waiting for.
Nanganyara, face up. Nanganyara,
divorce upon the sheets.
Nanganyara, face up. Nanganyara,
God knows what I've been waiting for.
Nanganyara, face up. Nanganyara,
divorce upon the sheets.
Vakuma nanda katendo ukamuya nda kutende ukama wuko. Inini nda katendo ukamuya nda kutende ukama wuko.
Ndazoka ne ukasha ne masimbangiro zemaikoro. Dini chibaba jenyu motopeka twenyu musada kukura muzuru.
Zaka usandisaiza ndinodzorwa neshoko. Usazondisaiza ndinodzorwa nedenga.
Vose vane kutenda ndo vanoenda. Vose vasina kutenda ndo vachadema.
God knows what I've been waiting for.
Nanganyara, face up. Nanganyara,
divorce upon the sheets.
Nanganyara, face up. Nanganyara,
God knows what I've been waiting for.
Nanganyara, face up. Nanganyara,
divorce upon the sheets. Kumanutifungira zvakaipa, patinopfuga matona matai vainavo.
Vanondifungira zvakaipa, pandinopfuga matona matai vainavo.
Pa Facebook voti like, kutofunga kuti ndivo kavanhu kwavo.
Vanondidhisa pa Insta, asi chigemu ichi ndakachimaster. Ndanganyarara face up, ndanganyarara.
God knows what I've been waiting for.
Ndanganyarara face up, ndanganyarara.
Divorce upon the sheets.
Ndanganyarara face up, ndanganyarara.
God knows what I've been waiting for.
Ndanganyarara face up, ndanganyarara.
Divorce upon the sheets.
Ndakakona chitaya waita. Ndova nda kunyararira. Ndobva ofunga takafanana. Ndakakona chitaya waita. Ndova nda kunyararira. Ndobva ofunga takafanana.
Ndanganyarara face up. Ndanganyarara.
God knows what I've been waiting for.
Ndanganyarara face up. Ndanganyarara.
Divorce upon the sheets.
Ndanganyarara face up. Ndanganyarara.
God knows what I've been waiting for.